Matambudziko ari muZANU-PF ari kukanganisa kufamba kwebudiriro munyika kana kuti kugadziriswa kwematambudziko ari munyika, nekuti zvaakuitika ndezvekuti vanhu type yegovernment yetinayo muZimbabwe ngechicommunist, like yekuti the ruling party is the government and the government is the ruling party. Saka energy yeZANU-PF yaperere kumafaction, havasi kuchaita address maproblems akanangana nenyika. Saka izvozvo zvaakudhonza era upenyu hwevanhu pasi.
Honorable, chinotimba.
Handifungi kuti pisha yanoziva kuti government chii. Government vanhu, including pishai. Saka government zviri vari including pishai. Iye naiye pishai ndiye munhu futi akapinda mumafashion. Iri sedzo kuti iye ataura kuti ngachidai. Akanga achingorwa namangoma wakwe, nhatsvangirai, nhakupe, iri azodzimba. So you cannot talk about the faction of another party. You are only faction of what you are doing. The government is people like Pichai. If Pichai are doing what you can't fucking get, you see, can't one. There is no matter. How can the ruling party who? Because Anvanika Kunz, what? When they land, like that, on a Pichai. Take on a Pichai, and I was watching what I'm watching. Wow.
Vamuchaura yapindurai tinzwa hanzi imiwo vanopikisa muri kuita basa rekubatana pauro nekudaro hamungataure kuti ZANU-PF iri kukanganisa zvinhu.
Aiwa, tingoti vachinotimba munhu anosanganise zvematongerwo enyika nezvemukombe kuopposition kwedu kuMDC hatisi. MDC tiri kufamba tiri chinhu one. Tine one presidential candidate yedu inonzi Morgan Tsvangirai, uyo akakwanise kukokorodza vese vana vake vanga vambofome kana mamwe mapati, vana Biti, vana Welshman, vese vakauya vana Skala vakati mutungamiri wedu ndi Morgan Tsvangirai. But kuZANU-PF zvakuitika izvozvi ndezvekuti uko mai mujuru akatandaniswa uchimhanya kudotito. Tiri kunzwawo kuti vamunangabva vakazoponera kusouth Africa vapuwa maice cream, vana mutodi vari kuenda kumajere and so on. So there are a lot of problems dziri kuitika kuZANU-PF. Kuti uchazoziva kuti waakurana hurumende izvozvizvi ndiani, pane problem. Uyewo vava kuita system yekuti hapasisina continuity. Every now and then kwaane cabinet reshuffle. Saka continuity mugovernment hapasina ngenyaya yemafactions iwayo.
Good. Nyaya yekurwara kwamunangabvako iyo Tsvangira akarwara kari pakadoma. Tiri kutozwawo kuti makamupawo futi ice cream. Saka you don't talk about kuti munhu akarwara akaenda uku. Iye anotaura pisha iyo kuti Tsvangira akazodai totenda dzamwa mombe dzaswera nebenzi. Nokuti achisatasvika mu-2018. Hakune vakawanda vari kutoramba vana kuti vari kutoti pasi nekubatana. Hatingabatani napisha yakadzinga. Ndikupe uyu. That's why the truth. Saka ungatari kuti takasanganisa mukombe wei. Ngoe ti here mukombe wacho kana kuti ngoe waini. Inini ame Zion. Ndiri muZion ini. Echechi Goa. Taurai zvinhu zvinokuti nyika iyi ivakike. How can you build nyika tikada kuti nyika ngaidai? Iwo unoti kumaBritish. Musapa chinotimba zvakati. Unoyawo kuma Americans. Musapa chinotimba zvakati. That's not it.
Vamuchaurai taurai tinzwa.
Ngapindure zvavo
kuti ma problems emunyika anokwanisa kupera kana tichinge tine stability in the government. Then tokwanisawo kunge tine process yeekonomi yakanaka. Izvozvizvi one maindustries akafa, haasi kushanda. Hakuna manufacturing iri kuitika, tiri kudipenda on importing. Saka kana nyika isikakwanisi kuita manufacture ichiita import, iye isina currency yayo, hapana hurumende iripo, hapana economy iripo. Saka pane problem. Saka tinofanira kugadzirisa politics dzenyika. Politics dzenyika is to restore political confidence by bringing in a new government. Takaita bring in a new government. Then my investors are nowhere. Economy had been of their famba. But this was easy. We don't have a government. We don't have an economy. No problem here. But to know the economy, to know the politics, zakanak.
Vachinotimba hanzi pane zvakawanda zvoda kugadziriswa pamitemo nezvimwe zvakadaro kuti upfumi hutange kufamba zvakanaka. Kunetsana kunoita kuti kana vekunze vasade kuya kuZimbabwe.
No, ndozvatiri kutaura ka kuti tishaye kunetsana kwenyu. kwemdc kunoita futi kuti nyika isagara zvakanaka because a ruling party and an opposition if an opposition nani vakabatana then they can say ruling party what are you doing so there hakuna munhu anogona kutaura kuti what are you doing yeti are the people first vari kunetsa vatau how can you say ZANU PF what are you doing yeti muri kunetsana now nyaya economy iye zvambati nyika haina karenzi yayo inoitika sei patakapa mabhosi that's a very big goal haita hatiri mabhosi inde chiti aiwa let's go ahead iwo hachiti hatiri mabhosi ngatigadzirei karenzi yedu vanoramba iye vanopisa ya nhasi unoona kuti zvakazoti haiwaka tendawo zvamunenge muchikanganisa if you are in parliament let's work for the people let's work for the people in parliament we don't need politics in parliament we need to do something which makes the country to go ahead which makes the people to be loved which makes the people to be happy then if you are in parliament if you are to judge the power is your judge the point are we going to build the parliament we are not going to build the parliament we do will be started by those people on that side those are what you are because they want to judge the power Pisai must come to my home area. He is my home Nani boy. And I need to teach him politics. It's not politics. I'm not going to do it.